chokwadi pa Bonda High School paka batwa wana 120 wakawanika wane utachiona we COVID. Mushure monge paita vairi wakanga warwara zvekuti pakaita fungidzire kuti ingadaro chiricho chirwere. Tozvakazoita kuti patestwe wakawanda ndokuoneka 120 waine chirwere ichi. Saka vakuru vechikoro pamwepo nevekuchipatara nevekuMinistry of Education nevekuMinistry of Health vakaita chirwirangwe chekuisoleta vana nekubatsiridza panyaya dzehutsanana nekukurukura nevabereki mamezures avari kutora iwavo.
Saka utano hwevana ava hwakamira sei pane zvamuri kunzwawo?
Izvozvi vana vazhinji vakatestwa wavo havasi kuragidza urwere hwacho, but matesti akabudisa kuti ndozvanga zviripo. Saka pachikoro ndichitaura nevakuru varipo zviri kuratidza kuti situation yavo iri under control mukutsanangura kwavo. Uyezve mapurisa kusanganisira nemasoja angoripo kunyatso kumeka shuwa kuti chirwere ichi chakurirwa chiregedze kuramba chichipararira. Saka ndo zviri kuitika ipapo.
Manga muchishandawo nevamwe kuti muvake nzvimbo inochengeterwa vamwe varwere vecovid, zviri kufamba sei?
Ndikada kutsanangura kuti isusu chokwadi tanga tichibatsirana necommunity kuti tivake COVID center, isolation center. Pari zvino tatifambe ichinhambo, haisi kufamba zvayo nespeed yatatakatarisira, asi ndinofara kuti tichibatsirana neve public works necommunity tichishandisa mari yeCDF tasvika stage yekuti brickwork yese yebuilding iyoyo yatiri kugadzirisa yakapera. Uyezve takakwanisa kupenda building yacho, kuplasta nekupenda mukati.
Mungati chii chasara chirira kuitwa?
Chasara izvozvizvi tauda kuti tiise magetsi agara aripo zvawo, saka hazvinganyanyi kutiremera nekupeta plumbing work so that tipedzise programu yekuvaka quarantine center yedu, isolation center. But ndingangoti chandingada kunyanya kuchema kuvakuru vezveutano mudunhu ndezvekuti nyaya yeinformation iri kunyanya kubatwa semastate secrets.
Munorevei apa, mungatsanangura here?
Zvekuti vanhu havasi kunyatsa kupiwa information yezviri kuitika, yet tine richitarisira kuti zvinhu zvakadai zvinoda kuti zvisambadzwe vedistrict vachinyatsoudza vanhu zvisaite zvichizevezeve kuti apa pari kurwariwa hapasi kurwariwa. COVID chirwere chapararira nenyika, zvekuti zvakakosha kuti kana chiri munzvimbo vakuru veutano vasazvitore sezvinonzi ndezvavo vega zvavanofanira kuziva vari vega. Inofanira kuita public information kuitira kuti vanhu vazhinji vabatsiridze pakuchidzivirira, nekuti zvikaitwa chizevezeve hazvifambi zvakanaka.